Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 Gurume March 2023. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tirikuona kuti pane vanhu kana kuti zvigaro zvakaiswa pamakontrakt apa, president havana avapo. Havanawo kontrakt yavakanyoreswa yekuti ivowo zvinotarisirwa kuna president ndezvipi.
Hurumende inoti nemusi wechina ichatanga kuchirongwa chekuongorora vanoshanda mumahofisi makuru nevane zvigaro zvikuru kana vachiita basa ravo sezvinotarisirwa.
Batani dzenyika dzepasi rose sana United Nations vanenge vachida kuziva vanhu vari munyika namazera avo nekwavanogara kuti vakwanise kuronga zvimwe zvirongwa zvokubudiririsa nyika.
Bazi reZimbabwe Statistical Agency, ZimStat, rinoti vechiduku umwe chete pavashanu munyika haana chitupa.
Isu patakamira parizvo ndokuti tinofunga kuti musi wechina hurumende ichauya nemafiga akajeka uye zvari solid.
Vashandi vehurumende vanoti vanovimba kuti hurumende ichauya nezvinotambirika kumusangano wayo nevashandi nemusi wechina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekufambiswa kwemashoko reMinistry of Information, Publicity and Broadcasting rakazivisa nezuri kuti kubva musi wechina svondo rino hurumende ichatanga chirongwa chekuongorora mashandiro emakurukota, vatevedzeri vavo uye vanyori nevanotungamira mapazi akasiyana-siyana muhurumende pamwe nevakuru vakuru vemakambani ehurumende. Vachinyora paTwitter, bazi rezvekufambiswa kwemashoko rinoti hurumende iri kuita izvi kuti zvionekwe kana vese vanoshanda mumahofisi makuru nevane zvigaro zvikuru vachiita mabasa avo sezvinotarisirwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi iri vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo, asi Evans Zininga abata muongorori wezvemutemo neuori vaRuben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Chirongwa ichi chemaperformance contract chakanaka pakuti panenge pane zvakanyorwa pasi, zvakatarwa, zvinonyorwa zvine unyoro kana kuti signature, whether makurukota ehurumende navamwe vacho vari kunzi varipo vakuru vemakambani ehurumende nevamwe.
Chinofanira kushanda sei?
Zviga zvekuti izvi ndo zvinotarisirwa kwauri zvinenge zvakanyorwa pasi, zvakatarwa pasi, zvekuti kana kwakupera kwegore paunenge wakunzi ngatigare pasi tione kuti wakakwanisa here kuburitsa zvanga zvitariswa kwauri, pane pazvinenge zvakanyorwa, pane zvinenge zvakatoiswa pasi kuti izvi ndo zvawakakwanisa, izvi ndo zvawakagona, izvi ndo zvawakakoniwa. Asi chinozonetsa pane chirongwa chakadai ndechekuti ari kutarisa wacho kuti wakwanisa ndiani. Tirikuona kuti pane vanhu kana kuti zvigaro zvakaiswa pamakontrakt apa, president havana avapo. Havanawo kontrakt yavakanyoreswa yekuti ivowo zvinotarisirwa kuna president ndezvipi. Zvino ndo panoita dambudziko. Kana mukuru wehurumende nemukuru wenyika asino paakanyorowo pasi kuti izvi ndo zvinotarisirwa kwauri semutungamiri wenyika, unozokwanisa sei kuve uchipima zvevari pasi pako, makurukota ehurumende, vatedzeri vavo, vakuru vemakambani ehurumende nevamwe? Unenge wakamira papi? Unenge wakatsika pai paunozoti iwe hauna kukwanisa basa, iwe wakagona basa, iwe wakapotsa pakati, kana iye mukuru wacho wenyika pasinawo paari kutongwawo kuti iwe semutungamiri sapurezidendi izvo ndo zvinotarisirwa kwauri?
Kubva zvachatanga 2021 pane shanduko yachaunza here munyika?
chirongwa ichisingave chakanaka hacho asi hapana chatinobuditsa ende zvechokwadi kubva pachakaiswa muna 2021 hatizvioni hapana chaicho chinobatika chatichaitwa nehurumende iyi chinobatika chekuti kubva pakaitwa macontract aya onai ministry yakati zviri kuitika onai ministry yakati onai parastate wayakati yakabva yamuka onai kambani yehurumende iyi yava kuita maprofit hapana hungo hwembavha nehumbavha nehumbavha gore negore zviri kuitika chiri kukonzera ndechekuti ivo vari kusainiswa vacho iye anenge achiti ndiye mukuru mukuru ari kuongorora zvese kumusoro uku iyewo ari kusungirwa nani saka panotinetse ipapo saka ndoo pandinoona kuti ndoo panonetsa kuti tingati makontrakti aya anoshanda here kana kuti hashandi nekuti mukuru wacho ngaaiswewo pasi runyoro rwake
avo vange vari muongorori wezvemutemo neuori varuben mbofana vari parunhare kuharare naevans zvininga westudio 7 bazi rezimbabwe statistical agency kana kuti zimstat rinoti wechiduku umwe chete pavashanu munyika haana chitupa kana kuti national identity card vachiparura chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota nemusi wesvondo wapfuura mukuru wezimstat vataguma mahonde vakati vechiduku vari pakati pemakore gumi nematanhatu nemakore makumi matatu nemana 16-34 havana zvitupa imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa padefry university muzvinafundo elliot masocha vanoti izvi zvinokanganisa nyika mukuronga zvinodiwa nevanhu uye nematunhu muzvinafundo masoja vanoti kunyange makambani kana nyika dzinoda kubetsera zimbabwe hadzizozivi kuti munyika mune vanhu vangani uye kuti vari kupi vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kugadzirisa nyaya iyi sezvo nyaya iyi ichigona kukanganisa hurumende pachayo muzvirongwa zvainenge ichida kuitira vanhu vanoti zvakare pavanhu ava pane vazhinji vasingazokwanisi kuvhota izvo vanoti zvinodzosera nyika kumashure
idambudziko guru chaizvo renyika kuona vana vakawanda nenzira idzodzo navanhu vakuru vanonzi ivo vari pakati pamakore 16 kusvika 34 vasina zvitupa muzimbabwe nyika yakasununguka kwamakore osvika makumi mana namatatu zvinoratidza isu kuti kukonewa kukuru ikoko kuti tinge tiine vanhu vakawanda saizvozvo vasina zvitupa zvinoreva kuti kushayikwa kwavo kwezvitupa havakwanisi kunge vachinyora zama dzavo dzingava dzegrade 7 dzingava dzemafom 4 kana kuti havakwanisi kuvhota kana kupinda mune zvimwe zvirongo zvakawanda zvinenge zvichida kuti vakwanise kubudiriravo nokubudirisa nzvimbo dzavanogara
vanhu vasina magwaro vakawandisa profesa masocha imhosva yaani kuti vanhu vakawanda kudai vave vasina magwaro
hapana kuti tingati isu tagona kana kuti tingapomera vamwe vanhu mhosva vokuti toti aiwa masanctions ndo hatikonesa kuita zvakati sokumhanyira kunoita vamwe kuti pakangoita dambudziko chete unonzwa voti nemhaka yenyika dzakati nemhaka yamasanctions pasina zviripo pamwe pacho ngatizvishore isu pachedu nokuti mukuzvishora imomo ndo munoita kuti tikwanise kuchinja upenyu hwedu muzimbabwe tikwanise kuzvibudirisa isu pachedu kuti chii chingaita kuti vanhu vakawanda saizvozvi vanzivo vanodarika mamiriyoni vanzi havana zvitupa muzimbabwe saka havaverengi ko zvimwe zvirongwa zvinogona kunge zvichibva kumabumbiro mibatanidzo yenyika dzepasi rose sana United Nations vanenge vachida kuziva vanhu vari munyika namazera avo nekwavanogara kuti vakwanise kuronga zvimwe zvirongwa zvokubudiririsa nyika zvino kana isu tina vamwe vanhu vanoshayikwa munyika medu kuti havana zvitupa havazikamwe kuti ndivanani tingazvikwanisa kuzvidzivirira sei yatine national security ya kana tiina vamwana vakaita saivava, zvekare tingakwanisa kubudirira sei munyika kana tiine vanhu vakawanda saivava vanenge vasina zvitupa zvavo.
Profesa Masocha, chii chachinja panyaya yezvitupa iyi tichienzanisa nemakore apfuura?
Toziva isu kuti kuma1980 uko vanotorisa zvitupa vaienda kuzvikoro zvakasiyana-siyana. Isu takatora zvitupa kuzvikoro, pachikoro pedu chaipo, vachifamba vachitoresa vanhu zvitupa, nokuti inyaya hombe yokuti mumwe nomumwe ungava uri munyika ipi neipi zvake ange aine chitupa chokuti azikamwe kuti ndiani, zvekare kuti zvirongwa zvingava zvenyika kana kuti zvemibatanidzwa yenyika kana kuti zvepasi rose zvana United Nations, zvana World Bank, zvana International Monetary Fund zvinenge zvichizonge zvichiverenga vanhu vese vavo muzvirongwa izvozvo, nyika yobudirira.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parinare kuOhio neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vashandi vehurumende vane tarisiro huru yekuti hurumende ichauya nezvinodiwa nevashandi vayo kumusangano uchaitwa pakati payo nevashandi kuswera mangwana musi wechina. Nemusi wechishanu chapfuura, hurumende yakati ichawedzera mihoro yevashandi nezvikamuzana kubva muzana kana kuti 100% mumadhora emunyika, asi vashandi vakaramba kutambira muhoro uyu. Varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kubhadharwa mumadhora ekuAmerica mazana masere ane makumi mana kana kuti US$840 pamwedzi. Tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, tikatanga nekuvabvunza kana vashandi vasvika pakukonana nemushandirwi panyaya yemihoro.
Pari zvino ndiri kuona sokuti hapasati pasvika patingati tasvika pakukonana, asi kungoti sezvo hurumende isina bepa rakajeka inenge ichiinda ichinokonsulta atingatiwo maprincipals avo, zvinongoreva kuti inofanira kungoti ikonsulte zvakakwana yoya kumanegotiation ndokuti pave nesolid agreement. Saka mafiga ari kutaurwa aya mafiga atinoti akangorerekera kudii rimwe asingapi kuti arerekere kumativi yese. Saka zvinonetsa kuti titaure mafiga akajeka, ndosaka mafiga manegotiators anga asingabudi nokuti hapana bepa rakajeka rinenge richibva kuhurumende rokuti tikwanise kuti titore bepa rehurumende totora ravashandi todhivhaidha natu toona kuti tingaenda mberi sei.
Saka Dr. Joe, nyaya yehurukuro idzi yakamira sei? Pane zvamunotarisira here kuti zvichabuda munhaurirano dzenyu nehurumende?
Isu patakamira parizvo ndokuti tinofunga kuti musi wechina hurumende ichauya nemafiga akajeka uyezve ari solid. Mafiga iyawekwa pamwe chete nemafiga ari kubva kuvarayiridzi navamwe vashandi vehurumende, way forward iwanikwa zvichindirana maringe nebasic salary inopawo chauviri kumurayiridzi. Basic salary inopa chauviri inofanira kungewo ine US component. Tinoziva kuti varayiridzi vanhu vaitambira US$540. Saka kana mari yakareruka somusha watamwa uyezve yakatsva guni somutakura ichingorerekera kuRTGS inonetsa kukurumidza kutambira.
Munoti kune avo vanoti vashandi vaifanirwa kutambira mari yakanga yataurwa nehurumende uku nhaurirano dzichienderera mberi?
Hapana po kuti vashandi vaimhanya kutambira imwe mari emanegotiation achienda mberi, nokuti muprocess yenegotiation ina mastages kubva paexchange of papers kubva kuenda kuma interrogation ama papers vanhu vo reach either conclusion kana kuti vo reach a deadlock kana wa reach a deadlock voenda for arbitration saka pari zvino hatisati tasvika panganzi pa deadlock tiri kungosvika pa issue yekuti bepa rehurumende rairi kuuya naro kuma negotiation hari gutsi mukombe uyezve hariindi kuenderana neravashandi ravanoenda navo kuma negotiation saka mapepa aya akabatanidza netsedze kwatinofunga kuti kana vanhu vakaenda kuma negotiation rutatu inguva yakakwana yekuti kana zvichiramba kuchiindwa kuarbitration vanhu vodeclare kuti taita deadlock either voenda kuarbitration kana kuti vashandi tinodzokera kana marepresentant anodzokera kuvanhu vatinotungamira ndo vanotiudza kuti tonanga gwara ripi
pari zvino tarisiro yevashandi iri papi munhaurirano idzi Dr. Joe
pari zvino tinofunga kuti musangano weThursday ndo uchapeta nhaurirano pakati pevashandi zvikuru sei varayiridzi naemployer inova public service commission kana tasvika ipapo zvichazoitika tobva ipapo tinozviudza nevanhu vatinotungamirira but pari zvino ndiri kuti hapasati paricha deadlock kana Thursday yasvika pasina chabuda ndo panoti paricha deadlock chikuru chinoita munhu anotungamira kumanegotiation unoenda kune vaunotungamira ndo vanokuudza kuti gwara rakajeka nderipi asi tinongoyambira hurumende kuti kana iri hurumende yavanhu ine chido nevarayiridzi avo vari kunhunga sose nomuromo ngaipewo varayiridzi mari ine chouviri inopawo kuti varayiridzi vakwanise kuita vana baba nanaamai vane vana vanoenda kuzvikoro uyezve vanopfekawo zvinhu zvakanaka vachienda kumabasa ende vane chimiro chakanaka ndokuti education system yedu ive nechiremera vana varespektewo varayiridzi varayiridzi varambe vari marole models pasina izvozvo tinoona sekuti pasvika kwamvura yacheka makumbo inenge yoda kuti varayiridzi vazive kuti voita sei hatingarambi tichingoita wasvita yake yasvita yake tichisangana kuusi tinofanira kuti rangane nokuti vakuru vakataura kuti kukanya urangana rume rumwe harikombi churu matendera kurira hwa maviri saka varayiridzi ndo vachatiudza kuti tonanga kupi kana Thursday pakaricha deadlock yatinofunga kuti nguva yakwana yakambopiwawo room for negotiation
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavashira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende tarisa zviri mumapepa nawo anhasi munewsday bazi redepartment of civil protection riri kuyambira veruzhinji kuti vachenjerere mheni uye vasaisa motikari dzavo pasi pemiti sezvo ditumupengo fredi richiri kunayisa mvura mune dzimwe nzvimbo dziri kumabvazuva munyika Zimlife.com rinoti muzvina bhizimisi Wicknell Chivayo nekambani yake yeIntratrack nezuro vakawanikwa vasina mhosva yokubira kambani yemagetsi yeZimbabwe Power Company mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana masere emadhora ekuamerica kana kuti US$5.8 million munewzimbabwe.com vaimbova meya veguta rejohannesburg uye vari mutungamiri werimwe bato rinopikisa reaction south africa vahemen mashava vanoti bato ravo richaedza kuti vakuru vebato rezanup f varambidzwe kupinda musouth africa kana bato ravo rikaona zvigaro mudare reparamende regore ra2024 vamashava havafariri zanup f uye vanogara vachikurudzira kuti zvirango zvakatemberwa vamwe vakuru muzanup f zvisabviswa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndoda pastudio apo vawande muri sei ini ndinoda kurwadziwa nekutaura nekutirwadziwa nezvatiopuskala redue vanoda kuti chiopuskala aite sei chiopuskala chero ari mujere tekanza ari mujere anotongomuvhotera chete hatimbofi tabuda pasisisi ivo ngava aibudise munhu uyo mujere nokuti hana mhosva munhu vari kutozviona tingavhotere mhondi sei isusu hativhotere mhonde dzezanup f isu taneta nezvezanup f chero kukaisa dhongi ndotovhonera dhongi inini nezvirina ndivhotere muti kana kuti dhongi chairo vhotere zanup f chero zvikadii zvirina ndivhotere dhongi kana imbwa chaiyo iri nani kana kuvhotera zanup f taneta isusu nevanhu ava vari kusunga zvobutsira kuti zviite sei ngabudiswe munhu uyu ngabudiswe musungwa please 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 taneta nazvo
Studio 7, Studio 7, Maswera se, mkuma tenonoka wande. Isu aywa, telekupoku no, telekupinga malali ya ndo kwa tiri. Aywa, telekutima election aswika, sarutuzazwa aswika, wanawe Zimbabwe. Kati kikazi, aira mangwana rakanaka. Noti, kati nyore se kufota, kukuru zirana, nara onda matinoka, ratichino vota, chino rechista kufota. Uye musuwe kufota kano singe wa swika ande, itino vota. Kuitila kutichishandure nyika edu iwe nyika ya kanaka. Tivise urumende iripoi, nekusaru za mtungamira anonzi vachamisa. Ne triple C, chete chete.
Inini ndanduyo ndino nyaya yangu yekuti ndiudzo uyo mutauriro weMDCT Douglas Monzora yekuti tamunzwa ari kutaura nezvekuti hanzi isu weMDC tinokoshesa kodzero dzevanhu kana dai anga achikoshesa kodzero dzevanhu vakadzingirei vakadzingirei maMP edu atakasarudza tega kana vachiziya zvekodzero dzevanhu hapana zvaanotaziva nekodzero dzevanhu nekuti vakatotyora kodzero dzemhuri yezimbabwe vakavhotera maMP nemacancellors ivo vakaita rico vanhu ivavo vakasarudzwa nevanhu saka August is coming muchao vachaona kuti zimbabwe yatino
makadini makadini pastudio 7 apo ndinogara kuno kuzimbabwe mudhuze nenjanji inobva Bruwayo chienda Mutenga saka tanga tine chitima chaitifambira zvakanaka munguva dzakapfuura kana kuti makore achangopfuura COVID-19 isati yasvika saka chakazomiswa pakazouya COVID-19 zvino pakazodzoswa dzimwe transport dzose kuti dzifambe icho hachina kuzodzoka zvino tanga tichikumbirawo kuti kana zvazvibvira dai chadzoswa chitibatsirewo panyaya yetransport tiri kuurayiwa panyaya yetransport nevakomana vemushikashika vakunana Rutenga, Sarahuru, Chimbudzi, Ngungumbani zvichingoenda zvakadaro kusvika kunana Zvishavani chitima chaita kuti mbotibatsira zvino tachikumbira kuti mutiudzirewo gurukota rezvekutakurwa kwevanhu dande vamhona here apo vatikwanise kutidzorerawo chitima tingafara
ko makadii kuvahwane nevamwe vese vamunoshanda navo ikoko taikumbirawo zvekuti mutibvunzirewo zveminista vetransport kuti chitima chaitakura vanhu kubva Bulawayo chichienda Chiredzi chiripi chokwadi kuti kuno uku kwedu kumweneza tingagona kutaura nezvemabhazi nekuti rodhi inobva Rutenga ichienda Bukwa chimiro chayo hachina kunyatsonaka zvekuti mabhazi haangakwanisi kufamba saka kana taiwanawo chitima ichocho icho chokwadi kuti zvaigona kutibatsirawo sevafambi tinotenda
pastudio 7 pastudio 7 apo vashamarare makadii zvenyu ndibaba b kuno kutsanini ndine mubvunzo pavakuru vakuru vezanu vezeki nevemapurisa nevamwe vakadai daya kuti kana vachibvunzwa mibvunzo yechibvunzwa zviya izvi kuti itaurirwe vateereri kuti izvi zvakamira sei munonzi vachitaura kuti hade nemambomira vakuru vari pamusangano vakuru vari kunze kwenyika havasi kudavira nhare dzavo hadzisi kubatwa. Vanombozviziva here kuti mari dzavari kushandisa dzavari kutambiriswa dzinobva kumataxpayers anenge achiri kuziva zvinoitika muzimbabwe? Tsika iyeye handisi kuziva kuti yakaita sei. Kana vakanzwe nyaya dzematongerwo enyika dzinozemberana neCCC, ngakunziwe zano arohwa. Munonzwa vachitapata vachitaura zvisina maturo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazvo enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Vaned Price, vashora zvikuru utsinye huri kuitwa nenyika yeRussia mukuedza kukunda Ukraine nevanhu vayo kuri kuramba kuchishamisa pasi rose. Zvinonzi hakuna muenzaniso wakajeka wehutsinye uhu kupfuura zviri kuitwa neKremlin kuvana veUkraine. Izvi zvakabuda muzvinyorwa zvakaburitswa nechikoro chepamusoro cheYale University nebazi ravo reHumanitarian Research Lab, iro rinotsigirwa nehurumende inotsigirwa pasi pechirongwa cheConflict Observatory, icho chakadongodza urongwa hweRussia hwokuedza kutamisa zviuru zvevana veUkraine kure nemhuri dzavo kana vachengeti, vachivaendesa kunzvimbo dzeUkraine dziri pasi peutongi hwehurumende yeRussia nekuRussia kwakare kuburikidza nemisasa yenyika iyi iri pasi pegungano rine misasa 43 uye zvimwe zvivakwa. Uwandu hwemisasa iyi hunonzi huri kuratidzika senzvimbo dzekudzidzisa vana vekuRussia nezvetsika nemagariro ekuRussia kusanganisira nhoroondo yehondo. VaPrize vanoti Russia munguva yapfuura yanga ichiti ichabvisa vana kwenguva pfupi muUkraine pasi pechirongwa chinoitwa muchirimo, asi yozoramba kudzosa vana ava yobva yagura ukama hwese nemhuri dzavo. VaPrize vanoti zviitiko zvakadai zvinoratidza pachena kuti zvichava nemhedzisiro yakaipa munguva ndefu inotevera, nyanya mukukura kwevana ava. Nzvimbo neuwandu hwenzvimbo dziri kutumirwa vana ava yakakura. Nzvimbo idzi dzinobva kuCrimea iyo yakapambwa neRussia uye muRussia nemhiri kweRussia pachayo kubva mudunhu reBlack Sea kuenda kumabvazuva kwayo. Zvinyorwa izvi zvinoratidza kuti kutyorwa kwekodzero uku kuri kuitwa nevakuru vakuru vehurumende yeRussia nevamwe vavo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munguva yapera vakati nyika yeRussia yakaba vana vekuUkraine mukuedza kuba remangwana renyika iyi. Vakati zviri kuitwa neRussia zvekutamisa vana vekuUkraine nechisimba kune dzimwe nzvimbo nekuvadzidzisa tsika nemagariro, aya inzira yekuedza kuti vana ava vakanganwe tsika nemagariro enyika yavo yeUkraine senzira yekumbunyikidza kodzero dzavo, izvo nyika yeRussia inoda kuti zvizokanganisa remangwana revana ava. Ongororo yeYale University nedzimwe ongororo dzakafanana neiyi dzinopa nyika yeAmerica nedzimwe nyika dzainodyidzana nayo shungu dzekuti nyika yeRussia iongororwe pamusoro pekushungurudzwa kwakaitwa vanhu vemuUkraine nemasoja enyika iyi muhondo yenyika iyi neUkraine. Vanoti America neshamwari dzayo vacharamba vachiita zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vakapara mhosva idzi vatongerwe mhosva dzavo. Aya mazwi anotaura pamire hurumende yeAmerica pamusoro pezviri kuitwa neRussia kuvana vekuUkraine. Maverengerwa neni Marvelous Mplanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti nemusi wechina ichatanga chirongwa chekuongorora vanoshanda mumahofisi makuru nevane zvigaro zvikuru kana vachiita mabasa avo sezvinotarisirwa. Basi reZimbabwe Statistical Agency rinoti vechiduku umwe chete pavashanu munyika haana chitupa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiya murumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.